Chekutanga ndechekuti musangano wedu hauiti zvemhiri zhonga. Tinoita zverunyararo. Zvirikupomerwa neZimbabwe Peace Project izvi. Kutotanga kuzvizvinzwawo ipapa apa kuti ndoo mashoko avakabudisa. Asi havana kunge vatibata kuti vanzwewo divi redu panhau iyoyo. Asi chokwadi ndechekuti isisu we are non-violent, we are peaceful movement. Ndoo maoperatero atinoita vanhu vedu. Mutungamiriri wedu Advocate Nelson Chamisa munhu wamwari, munhu anotya Mwari, munhu werunyararo, anotombosoropodzwa zvikuru nenhau yokuramba akasimbirira panyaya yekuti tifambe murunyararo. Saka aiwa, handizivi kuti Zimbabwe Peace Project rinovatanga matinokudza zvikuru ringave rakamawana kupi mashoko ari kutaura.